Vachitaura pamusangano kuzeya gadziro yemwaka wekutengesa fodya gore rino, mukuru wekambani yeTIMB Dr. Andrew Matibiri pamwe nasachigaro webhodhi rekambani iyi vaPat Devenish vati gadziriro dzave pachidanho chepamusoro asi vachakamirira kunzwa kubva kuReserve Bank of Zimbabwe kuti varimi vachabhadharwa sei. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekurima dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matanho akatorwa nekambani iyi kugadzirisa nyaya dzemari dzinogara dzichichema-chema nevarimi gore negore. Imwe nhengo yekomiti vaBramwe Seremwe vati varimi havasi kufara nemabhadharirwo avari kuitwa.
Mari yatiri kuwana iyi ishoma kuti ndioona even 1 hectare s yo1 hectare yefodya irimwe iri kukosa mari yakawanda ari maus akana vakuzotengerwa yacho tikubaenda imwe mazimudhora. Saka vati vari kuchema kuti aiwa dai mativedzerawo mari yechi yefodya kuti vaona mari yakati kurei.
Asi vamatibhiri vati TIMB haisati yaudzwa neRBZ kuti varimi vachabhadharwa sei asi vati vanoziva matambudziko nezvichemo zvevarimi uye vakazviendesa kuRBZ.
Ya hongu chichemo icha chevarimi takachinzwa tikachitambira tikachisumudzira kuenda kuReserve Bank kuti vaone zvavangaite ne60% iyoyo kuti vangaipamidzira here kukwira ipapo. Saka tangomirira kubva kwavari sekutaura kwandaita iye zvino zvatisati tapiwa yatingati gwaro riri pamutemo rekuti ndozvichaitika izvi.
Sachigaro wekomiti vaJustice Mayor Wajajena vati komiti yavo haingaenderere mberi nemusangano kana TIMB isati yavigoziva kuti varimi vachabhadharwa sei. Nekudaro vati vachaita mumwe musangano nekambani iyi misika yefodya isati yavhurwa musi wa7 kubvumbi. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti kunyange hazvo RBZ yakavazivisa kuti yawedzera mari yekunze ichatambirwa nevarimi kubva pazvikamu makumi mashanu kusvika pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana havasati vaudzwa kuti vachabhadharwa sei. VaZakaria vati varimi vanoda kuti mari iyi iwedzerwe kusvika pazvikamu makumi masere kubva muzana. Vatiwo zvakakosha kuti pave nehwaro hwekuti fodya inotengeswa sei kwete kuti gore negore panotsvagwa nzira yekuti zvinhu zvinofambiswa sei.
Asi gore negore kunoda kugadzirwa kuti tinofambisa sei makauno gore negore. Hazvaifanira kudaro, polisi inofanira kungovapo inorakidza kuti chinhu ichi chinozikanwa kuti chichava fodya ichavako, varimi vachavako, misika ichavako. Saka zvinongofanira kuti zvifambiswe sezvo angofanana nokuti kana waenda kusupermarket uchida kunotenga chingwa haumbosviki uchibvunza kuti ndobhadhara sei, unongosvika uchindoda chingwa ichi. Ndozvatinofanira kuita.
Vatiwo mwaka wegore rino wange wakanaka chose uye varimi vanofanira kuudzwa nyaya dzekuti vanobhadharwa sei paine nguva.
Hapana nguva zvachose, nekuti kana kuine zvinenge zvabuda kuti vanhu vanobhadharwa sei nenzira dzakadii zvinoda kuti zvichisvitwa zvekuvarimi nguva vasati vatanga kufambisa fodya yavo. Saka hapana nguva zvachose kana takatarisa zvinhu izvi. Zvazvisingadi kuti tirasirwe nemwaka wakadai wekuti nguva yanaya zvakanaka product yavapo asi totadza kuwirirana kana kuziva kuti zvinhu zvichafambiswa sei nguva iripo.
Mukuru weRBZ Dr. John Manguja vati iyi inyaya yavakatogadzirisa asi vamangudya havana kutipa zvizere panyaya iyi pataenda pamhepo. TIMB yazivisa kuti misika yefodya mitatu inoti Tobacco Sales Floor, Boka Tobacco Floors pamwe nePremier Tobacco Auction Floor ichavhura misika yayo muHarare musi wa7 kubvumbi uye misika iyi ichange ichitevedza mitemo yese nazvose zvinodiwa kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Yati pane makambani makumi maviri nemasere achange achitenga fodya pamisika iyi. Yatiwo kune nzvimbo shanu dzichange dzichitengerwa fodya nemakambani akazvimirira kwaRusape, Marondera, Bindura, Mvurwi neKaroi uye kunzvimbo idzi fodya ichatanga kutengwa musi wa8 kubvumbi. Pane makambani makumi matatu nemapfumbamwe achange achitenga fodya kunzvimbo idzi. Uwandu hwefodya gore rino hunotarisirwa kukwira kubva pamakeiji mamiriyoni zana nemakumi masere nemana kusvika pamakeiji mamiriyoni mazana maviri kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.